Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikunguru 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosaina kuve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act, danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vonyunyuta kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvaga rutsigiro ari kubvarurwa mumatunhu akawanda emunyika. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasaina kuve mutemo Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, iro rinozivikanwa sekuti Patriotic Act, danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vachiti nhasi izuva rekuchema nekuti mutemo uyu unodzvinyirira vana veZimbabwe. Mutemo uyu wakanangana nekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa izvi mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. Asi danho remutungamiri wenyika iri ratambirwa nekuchema nevana veZimbabwe vakawanda kusanganisira vemapato anopikisa avo vanoti mutemo uyu ndewehudzvanyiriri. Mumwe wevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nezvaitwa navamunangagwa.
Uyu mutemo hauzvevanhu, ndokudzvinyirira vanhu veZimbabwe panonzi pane constitutional democracy. Mitemo yakadai yaisevenziswa navaHitler nguva yeSecond World War kavaida kuparadza vanhu vese vechitema nevamwe vanhu vakanga vasingavirane navo.
Vaenderera mberi vachiti sebato vachakurudzira veruzhinji kuti vasatevedze mutemo uyo uye vachaubvisa kana bato ravo rikakunda musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vatsinirawo kuti mutemo uyo unodzvanyirira vanhu zvakanyanya.
Saka mutemo wakaipisisa unhapwa hwawandudzwa vana veZimbabwe tapinda pasekwende. Hatisi kuziva kuti vangane vachasungwa, asi tinotarisira kuti vanhu vazhinji zhinji chaivo vachasungwa vakaenda mumatorongo.
Vatiwo chimwe chinotyisa ndechekuti hapana anoziva kuti mutemo uyu unotangira papi uchigumira papi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufuma Ndevere vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotora kodzero dzevanhu na veZimbabwe dzavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika.
Zvakare mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasakwanisa kupawo zvichemo zvavo kana nhunha dzavo kune vanhu vedzimwe nyika. Chinova chinhu icho chinokonzera kuti vana veZimbabwe vasawana rubatsiro kunobva dzimwe nyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika nekugara zvakanaka kwevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati mutemo uyu wakashata nekuti unoita kuti vana veZimbabwe vasataure zvichemo zvavo.
Hakuna
nyika pasi rino rose inozviti iyo inoita kutsaru zhinji ino inoremekedza kodzero dzevanhu ichisa mutemo yehubjaniriri.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, asi imwe nhengo yechikamu chevechidiki mubato iri vapita matangi vati mutemo uyu wakanaka chose nekuti wakanangana nekudzivirira nyika kubva kuzvizvarwa zvenyika ino zvinofamba zvichikoka zvirango zveupfumi.
Saka kuti wane munhu achiti aisu hatizvifariri isu zviri kutyora kodzero dzedu, saka tiri kuona kuti nhubu dziri kuchema kuti paiswa mutemo wakuita kuti nhubu wadzosaitwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi, asi vachitaura pakapasa bhiri iri mudare Senate, vaziyambi vakati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi. Vakati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda kunokumbira zvirango kana kuti Zimbabwe iomeserwe. Vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu varigona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vakazvimirira vari kunyunyuta kuti magwaro avo ekutsvagisa rutsigiro kana kuti macampaign poster ari kubvarurwa pamwe nekusvibiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga rezanu PF netCCC mune mamwe matunhu emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zviri kusoropodzwa nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission, iyo inoti kubvarura kana kunamira bepa rekutsvagira rutsigiro pamusoro peremumwe waunenge uchikwikwidza naye imhosva pasi pemutemo wesarudzo weElectoral Act. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mabasa inoona nezvezvichema muZimbabwe Human Rights Commission, amai Kumbirai Makumbe, vaudza Studio 7 kuti vakatambira zvichemo zvine chekuita nenyaya dzezvesarudzo zvinosvika 61 mugore rino chete munyika yose, uye vari kuti vachiri kufefeta nyaya idzi. Vachitaura neStudio 7, dzimwe nhengo dzeCCC dziri kumirira musarudzo pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vanoti vari kubvarurwa maposta avo kunzvimbo dzakaita seGutu, Bulawayo, Harare, Gweru pamwe nekwaMutare. Mumwe wevari kusangana nedambudziko iri mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye akambotungamirira sangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMatthew Takaona veCCC, avo vari kukwikwidzana nenhengo yeZANUPF uye vari gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando.
Inini ndiri constituency yekuGutu Central, so takaisa all over the constituency. Tine 15 events achita izvozvo. Tichingopedza kuisa, the next day they were there. The day after, pakaitorwa pendi ichizadzwa pafirst kudilita, then vaibvarura maposta acho. Ndo nhamo huru yatiri ku.
Izvi zvatsinirwa nevari kukwikwidza vakamirira CCC kupela ndava chavalala kuBulawayo, uye vari mumwe wevatevedzeri vemutauriri webato rinopikisa iri vaGift Ostalo Tsiziva, avo vati maposta avo anopfuura chiuru akabvarurwa.
Tabvisa maposta edu kwese
bato reCCC rati rekuunganidza umbowo kutwasomhangana nyaya yekubvarurwa maposta kumapurisa pamwe nekuZEC. Nhengo iri kumirira musarudzo yakazvimirira mumasvingo eBen, vari meya wemasvingo vakwenzi Maboke vanoti maposta avo ari kubvarurwa rakacheka nyika neveCCC pamwe nevezanupf.
Ndakapurisa about 1000 maposta mumasvingo CBD ne part of the location, but maposta zangu ndokusongana nawo achiwana akadambugwa.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemasoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi, varamba mhosva iri kupomerwa nhengo dzavo vachiti vanopikisa havana rusigiro zvinoita kuti vatsvage zvisipo.
Hatinei nezviri kuitika kuCCC kana zvavanoti zvazodai kana kuti chatinoziva ndechekuti mukatibvunza kuno kubwera hakuna kana nhunzi yeCCC.
Uko bato reCCC raramba mashoko ekuti nhengo dzaro dziri kubvarura maposta enhengo dzakasadza kuzvimiririra musarudzo sezvikutaurwa navamartin mureri vari kumirira CCC mumasingo ebe.
Handina mutsigiro wandati ndaona ari kubvarura maposta avamaboke.
Zvichakadaro bato reCCC rinoti mapurisa ari kuenderera mberi nekurambidza misangano yavo vachiti nhasi varambidzwa kuita musangano kuZhombe vakazogumisira nekuita mumwe chete uyo wataura mutungamiri webato ravo vanosonchamisa kusilovera sezviri kutaurwa navasiziva.
Yagadzirisa kuti tigone kupamba vitaura kudai paku kedose nchamisa wali kutaura ineru jinji bizara zee pasu novela vauya leo wali kuzonza mete jeshandu
sisi ilotize mapulizi ya kushipinge akarabiza msango yavo mitanda hatu ya wakange wajida kuita kutanga mangwana mgovera kushika mswana njini mwezi uno tamba ya tambi wale tipu usi kushipinge mkuru wa mapulizi ya wekoko chief superintendent gudu uchinyanganya wati misangano iarabiza wachiti chizi iso chebato ili ashina kutweze na mtema wa maintenance of peace and order kana kutimopa mutawari noma prisa mnika assistant commissioner poja ati watu wangasati wanzo waliso nye ii wakati wano danguwa ya kubata wakuru noma prisa mzibo za rabizo wa misangano ii
I need to find out nima commander za rikuma area ziwa
ukuo mduga niriwe bato re NCA mshinafundo la mwoma duku waparura na asi urongwa wawo kutanga rutsigiro mchinoi Varukukiza waka zumiri lira, uye mumiri uwe noto ndarele paramende, vate mamliswa, vamcha siri wakuparua urongo wa kutaka utsigiro, mangwana pakare paye kundoto ni iko uku. Mutuwa miri wabato ni tripu siwa chamisa, vamcha siri wakuparua urongo wa uwe kutaka utsigiro kumkoba kugweru. Naka mira tujo 7 umasingo, Jini Godfrey Mtimba.
Aimbove mutambi wetsiva nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather wekuAmerica uya ari kushanya munyika asangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuState House nhasi. Mayweather audza vatori venhau mushure memusangano uyu kuti anotsigira vaMnangagwa uya akurudzira vana veZimbabwe kuti vavavhotere zvakare musarudzo dziri kuuya muna nyamavhuvhu. Dare repamusoro High Court nasi ranzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa United Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi unouya zvichitevera kusatambirwa kwemagwaro avo necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Frank Chikore anotipanya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare gweta ramai Valerio vaAlec Mchade hama vati hapana chinonwisa mvura chakapa kuti commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission irambe kutambira magwaro amai Valerio. VaMchade hama vati amai Valerio vakaisa mari yaidiwa yose kubhanga mukati menguva yakatarwa nemutemo vakati zeka haifanira kuramba kugamuchira mapepa avo kuti vakwikwidze. Vachiti amai Valerio vakange vasvitsa magwaro avo ese anodiwa nenguva. Vati kunonoka kuwana kwakaita zeki mari yakabhadharwa namai Valerio yakanga isiri mhosva yavo asi mabhanga akatadza kuita basa ravo nemazvo. VaMchade hama vati kubhadhara mari yaidiwa kwaifanira kuitwa munguva yaitambirwa mapepa izvo zvavati zvakaitwa namai Valerio asi gweta rezeki vatawanda kanengoni vati danho rakatorwa nezeki riri pamutemo sezvo achiti mari yakabhadhirwa namai Valerio yakazopinda nguva dzakatarwa pamutemo kuti dare raitambira magwaro ivachakwikwidza dzadarika. Vakanengoni vati mari yakabhadharwa namai Valerio yakapinda mubhanga rezek papera uzuva rimwe chete dare renomination court ratopedza kutambira magwaro evaida kukwikwidza. Zvichakadai mutongi wedare riri kutonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reelectoral court vaSamuel Deme vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi muzuva ravasina kutara. Mutauri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaElvis Dzwene vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Taenda kudare magweta edu apa humbowo wakadzama chaizvo. Zvinoratidza kuti takai zviro kwazvo takaripa mari yaidiwa kuti mutungamiri wedu ange achipindawo pasarudzo.
Vadzvene vati vachamirira zvichaturwa nedare panyaya iyi kuti vaone kuti vachatora matanho api sezvo mazuva esarudzo aswedera.
Chatinongochemera nekuvimba ndechekuti zvishemo zvatakapa neminamato yedu zvichatambirwa zvakanaka uyezve tichitenda kuti amai Elizabeth Valerio mutungamiri webato redeuza achapinda pasarudzo dziri kuteera pamwedzi iwoyu.
Asi mwenyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika vari zvakare mutungamiri webato redemocratic party vauraya izembe vati nguva yapera kuti amai Valerio vapinde mundima vachitsvaga rutsigiro sezvo kwasara masvondo mashomanana kuti sarudzo dziitwe. Vamwe vevakakwanisa kuisa mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo wemutungamiriri wenyika vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa veZANU PF Vanelson Chamisa webato re Citizens Coalition for Change, muzvinafundo la Momaduku webato re National Constitutional Assembly, va Douglas Mwanzora webato re MDCT, va Sevia Kasukwere, avo vari kuda kukwidza vakazvimirira, nevamwewo vakasukwere vakarambirwa nedare re High Court kuti vakwikwidze, vachinzi vave nenguva ndefu vari kunze kwenyika, asi magweta avo ari kukukwidza mutongo uyu mudare re Supreme Court. Mune imwe yanga iri mudare nhasi, dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbo vamutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaElias Mudzuri chekuti Congress yebato raiva yakapinza vaDouglas Mwanzora pachigaro yakaitwa zvisiri pamutemo. Mutauriri wavaMwanzora vaLloyd Damba vati vafara nemutongo uyu.
Saka iyo relief yangu achitsvaga ndeyekuti Congress idzokorodzwe. Asi Justice Munangati Manonga watonga nyai vaona kuti izvo judgment yayo kesi yao iri fundamentally flawed and defective.
Mubato reMDCT mune bata murefu bata mfupi sezvo utungamiri webato iri huri kurwira masimba, vamwe vakaita savaMudzuri nevamwe vachipomera vaMwanzora mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Asi vaMwanzora vakabva vadzinga mubato nhengo idzi, idzowo dzakazivisa kuti dzakanga dzadzingawo ivo vaMwanzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
America yakapa sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukuwanira vanoshaya chikafu maguta emuZimbabwe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mari yakapiwa WFP nemusi wechina kuburikidza nebazi rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Development, USAID. Mutevedzeri wemutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti vanhu vakawanda vanogara mumaguta nemadhorobha vachabatsirikana nerubatsiro uru kubva kuUSAID.
Mari iyoyi yatawana ichabatsira vazhinji vari mumaguta vanosvika 2000. Rubatsiro uru rwakanyanyisa kutikoshera nokuti vanhu ivava vachange vakukwanisa kuzviriritira pachi zvavo. Vachadzidziswa mabasa emaoko akafanana nekurima mumapindu akasiyana siyana, kuita mikando vachikandirana mari.
Nyanzvi munyaya dzechikafu muUSAID muzvare Erina Machoko vanoti urongwa uhu huchavapo kwegore pavachange vachibatsira vanoshupika mumaguta.
Chirongwa ichi chichaitwa kwegore chichitageta vanhu 10,500. Pachirongwa apa tichange tichibatsira misha inogara mumadhorobha kuita mabasa emaoko, kuita magadheni, kuita mabhizimisi madiki nezvimwe zvakangodaro daro.
Vakafano ubata chigaro chemutevedzeri wemukuru weUSAID muZimbabwe, amai Priscilla Sampiu, vakati ivo rubatsiro uru ruchasimudzira upenyu hwevanhu vari kutambura panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Danho iri rinopa mukana wekuti vanhu vazvishandire vega kuwana zvicharamba zvichivabatsira kuenda mberi neupenyu hwenani. Rubatsiro uru runovapa raramo ichavandudza upenyu hwavo.
Mukuru weWFP muZimbabwe amai Francesca Elderman vakatiwo hurongwa hwakaunzwa nesangano reUSAID huchabatsira vazhinji vasina zvekuita mumaguta kuti vawanewo raramo vachizvishandira vega.
Izvi zvinouya pamusoro perubatsiro rwakagara tichipa kuruzhinji. Zvakakosha kuti izvi tiri kuzviitira kuti vanhu vakwanise kuzviraramira vega sina kuramba vachibatsirwa kuti varumurwe mukubatsirwa.
Vamiriri vehurumende vakabva kubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika vakaramba kupindura mibvunzo yeStudio 7 vachiti vainge vasina kupiwa mvumo yekutaura nevatori venhau. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima. Mukati memakore mashoma apfuura, USAID yabatsira Zimbabwe nemari yechikafu inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana kana kuti $164 million. USAID yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu nemazana maviri nemamiriyoni emadhora kana kuti $3.2 billion kubva muna 1980 pakawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere. Izvi zvinoisa America pamusoro pedzimwe nyika dzinobatsira Zimbabwe nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chikafu, utano, mvura yakachena, dzidzo nezvimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica muzvare Tanaka Mukudzevhu vari kukoka madzimai nevanasikana kumusangano wekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai uchaitirwa muFrederick muMaryland. Mavlas musanganyauye weStudio 7 aita hurukuro naamai vamuzvare Tanaka, amai vimbai Mukudzevhu.
Mangwana tiri kuita chirongwa chekukurudzira madzimai, but chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira nekupa rubatsiro kuorganization yakaitwa nemwana wedu inobatsira vana vari kuZimbabwe. Saka chirongwa ichi ndechekubatsira vamadzimai, vana vechisikana kuva empowered muupenyu hwavo. Kazhinji vana vechisikana vanokura vasiri empowered, vachizopfuura vachifunga kuti mabasa anenge achiitwa nevarume, vamwe vana vanokura vechisikana vanokura vachifunga kuti so hatingaiti mabasa aya ndevarume, kana kukura vachingozvinyirirwa mudzimba dzavo. Pane mutauri achange akanangana nekutaura nemadzimai, kozouya mutauri achataura achikurudzira madzimai nezvenyaya dzemabhizinesi, kozouya mutauri achataura pamusoro pekukurudzira vana vechisikana achange achiva kurudzira kuti vasamhanyira like kurorwa vasati vapedza chikoro.
Sangano remwana wenyu iri rinonzi chi uyezve rinobatsira sei?
Sangano remwana wangu rinonzi Tanaka Education Fund. Chirongwa chakatangwa nemwana wangu musikana anonzi Tanaka. Akatanga chirongwa ichi ari 12 years ava 21 years. Tinobatsira vana kubva kuprimary kusvika kusecondary kusvika kuA level. Saka vana ivavo tinoramba tinavo kusvika vasvika kuuniversity. Vamwe vavo tiri kutoda kutiraya kuti vazonge vachizouyawo kuno kuAmerica kana vakawana mukana iwoyo. Tinotumira mabooks, tinobhadhara maschool fees avo, tinotumira macomputers.
Muri kushanda munharaunda dzipi muZimbabwe?
Right now tiri kushanda kumasvingo kunonzi kwaChirumhanzu nekumwenezi. Tine two schools ikoko, but zvakutongotekeshera nokuti vana ava kana vazopedza vakuenda kuma A level vanenge vakungotsvaga nzvimbo kwavanokwanisa kuenda. MuHarare mavawo nemwana ari kuUniversity of Zimbabwe, kuGweru kune mwanawo ari kuMidlands State University.
Manzwa amai vimbai Mukudzevhu vesangano reTanaka Education Fund vachitaura namavhlas musanganya wewe Studio 7 vari kuFrederick muno muAmerica. Vagari vakawanda vekumaruva akasiyana siyana munyika vari kuchema chema kuti misangano yezvematongerwo enyika iri kuitwa nevamwe vemapato yezvematongerwo enyika iri kuvakanganisa mabasa avo. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Bato reZANU-PF rakatoparura hurongwa hwaro hwekutsvagira rutsigiro nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, maseneta, nhengo dzeparamende nemakanzuru, izvo zvakavhurira nhengo dzaro kuita misangano munzvimbo dzadzichakwikwidza. Kunyange hazvo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC riri kuronga kuparura hurongwa hwaro hwekutsvaka rutsigiro kunhandare yemukobha kuGweru nemusi weSvondo, nhengo dzaro dzakatotanga kare kupinda muvanhu dzichitsvaga rutsigiro. Asi dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo rutsigiro dzakaita sekuunganidza vanhu dzinonzi hadzisi kufarirwa nevakawanda kumaruva, sezvo vari kuti dziri kukanganisa mabasa avo zvikuru munguva ino yekukohwa zvirimwa kubva muminda pamwe nekugadzirira kurima kwemaka unotevera. Mumwe asiri kufara nemisangano iyi zvikuru iri kuchevedzerwa nebato reZANU-PF iyo vanoti vanoita zvekumanikidzwa ndiva Jealous Taruza vekuHurungwe.
Misangano yezvematongerwo enyika iri kuwanda kubva zvakaitwa musangano navamunangagwa kumagonja zvekuti yave kutisadzisa kana kukohwa.
VaTaruza vanoti dai misangano iyi ichiitwa misi yechisi sezvaiitwa nguva yakare. Mumwe asiri kufarawo nemisangano iyi ndeamai Maudi Mwazha vekuChipinge kumanikaland. Amai Mwazha vanoti musangano mukuru wekuparura misangano yekutsvaga rutsigiro wakaitwa nemutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa wakavaparira sezvo vave kunzi vapinde misangano inoshevedzerwa nechimbi chimbi. Mukuru wedu wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kunonoka kukohwa kunoita kuti zvimwe zvirimwa zvipararire muminda uye zvinoderedza unaku hwezvirimwa kana kuti quality. Vamwe vagari vekumaruwa vataura nestudio 7 vanoti bato reZANU-PF ndiro riri pamberi kushevedzera misangano. Bato iri rinonzi rinoshevedzera misangano iyi dzimwe nguva rakabatana nesangano reForever Association of Zimbabwe kana kuti FAZ iro rinonzi rinotungamirwa nevasori uye rinopomerwa mhosva yekushungurudza vanopikisa hurumende. Asi murongi wemisangano mubato reZANU-PF vaMike Dina vanoti bato ravo riri kuzadza vanhu kumisangano yavo sezvo vanhu vari kuenda nekuda kwavo vasingamanikidzwe.
Kuti vanhu vari kuzara havana vanhu vari kunzi vari kutimwa nepfuti kana nembwa kana nezvamboko.
Panye yekupa vanhu zvekudya pamwe nenhumbi dzekupfeka dzebato ravo senzira yekukwezva mavhoti izvo vari kupomerwa nemamwe mapato kuti kutenga mavhoti izvo zvisingabvumirwe nemutemo wesarudzo. Vadima vanoti havasi kushandisa midziyo kana mari yehurumende muzvirongwa zvavo. Vanoti nhengo dzavo dzakapiwa migodhi neminda ndidzo dziri kubatsira bato ravo nemari sezvo mari yavanopiwa nehurumende pasi pePolitical Finance Act iri shoma zvikuru.
Tinotiraya nenhengo dzedu wishes tine a lot of especially now because we have a lot of people who have been empowered in terms of kunge vari mumamigodhi empowered because we are now into farming.
Nhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton vatemba muliswa avo vari kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro mangwana munotoni makare vanopikisa mashoko avadima aya vachiti zvinhu zvekudya zvinopiwa vanhu nebato reZANU-PF ndezvehurumende. Vamuliswa vanokurudzira nhengo dzemamwe mapato anopikisa asina mari akaita seCitizen Coalition for Change kuti dziendewo kumisangano yeZANU-PF kuti dzipiwewo zvekudya zviri kugoverwa izvi sezvo zviri zvehurumende.
Indiyo hurumende iri kutonga kandiyo ine mari yese ende vetiposi mukasaendawo futi mumbofumakazvoona nekuti mikwenyu hakuna maruka pana gavhumendi yamakambotonga.
Vakapanobata chigaro chasachigaro weTPC mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti bato ravo riri kutsvaka rutsigiro richitaura nevanhu richiita zvekupinda mudzimba dzavo kana kuti door to door muchirongwa chavo chinozivikanwa nerekuti mugwazo izvo vanoti hazvikanganise vanhu kuita mabasa avo ezuva nezuva.
Tiri party inobhiliva kuti munhu wese anofanira kupiwa maequal opportunities. Equal opportunities for all. Zvinoreva kuti munhu wese ngaapiwe mukana wakaenzana.
Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa danho ratorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekusaina kuti uve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act, izvo zviri kushoropodzwa nevakawanda vachiti mutemo uyu unombunyikidza vana veZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosaina kuve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment iro riri kushoropodzwa nevakawanda richidzi rinombunyikidza vana veZimbabwe. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vochema-chema kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvagisa rutsigiro ari kubvarurwa. Tabatasuka kumagumo yechirongwa chedu chanasi. Iwe inesu zakare mangwana. Anukuonika ene mufaro. Njini jonga kandemi irindri mu Washington DC. Ndukusemi na Praxidis Jeremiah.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelela ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi esishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Ntulikazi 2023 nguVusi Jeremiah.
Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Amendment owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act.
Kuba kulihlazo njalo kuyayangisa kudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebe lama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho.
Abamabandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola okwamagama umkhuba osubhahlile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Ele Melika linikeze uncedo lwezigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe womhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program ezasetshenziswa ukuthenga ukudla ngokunceda abaswelayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Code Amendment owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act ozakwenza kube licala ukuhlambaza ilizwe leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umabhalane omkhulu ehofisini kamongameli nakudayela abaphathi intambo ele cabinethi umnumzana Meshack Sibanda nguye owethule isaziso sokusayinwa kwalomthetho ngumongameli esiphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette namhlanje. Uhulumende uthi lomthetho ujonge ukubamba labo athi badingela ilizwe izithezo zomnotho njalo ubonakala njengendlela yokuhlasela labo abalombono owehlukile lokahulumende. Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu nawamabandla aphikisayo kanye nenhlanganiso ezizela ilungelo loluntu besithi uzagcinisa umbuso wentando akayiphikiswa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bayethuswe kakhulu ikubekwa kwalomthetho esithi uveza sobala ukuba elizweni kakusela mbuso wentando kaZulu.
Uyamangalisa njalo kuyahlukumeza umzimba ngenxa yokuthi ukubusa sokuba phambanisa ikhanda abantu bezani kuyena. Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Lokhu kuthekelwe ngumnumzana Daniel Molokele ummeli wange Central eDale Parliament yena othi lomthetho uzakwenza kube nzima ukumsola uhulumende kumbe ukumkhuza lapho iphosisa.
Indaba yePatriotic Bill izisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kungizisa ubuhlungu mina njengomeli wadalela sePharlamenti yeZimbabwe ukuthi ngalesi sikhathi kule nkinga enkulu yomnetho yesizwe abantu beZimbabwe behlukumezwa bedubeka besifa ngendlala kubuya amabhili angasoze athuthukisa isizwe Uwe ama pili, yanza wantu we Zimbabwe wa shuga ige. Wezi wuthungu, weloke weche lugu tini banga kurumiloku, bakurumiloku.
Inuichi wezo mteto mnumzana Peter Svindi uti, lumteto upambana, lugumunye tuwe isisegele zombuso.
Kuba nzima ngakona lumteto. Ngoba nga ubaba engenzi kahle kuba nzima phela ukuthi umtshele so ilizwe lalunga njani nga yena ubaba engavuma ukuthi aboniswe njalo ukukhulunywa iqiniso ngalokho ngoba phela akulalapha esiyafisa khona that's what we call it dictatorship esingayifuni yona le
kodwa ilunga lezani PF enginobhala uhlangothi lwabontanga umnumzana Admire Maskati uthi lumthetho uzakwenza abantu bahloniphe ilizwe labo elichona lihlambazwa
ngombono wami mina ukusayina kwayo ukuthi be ngumthetho kukahle kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi thina njengabantu beZimbabwe asila thando lelizwe lethu asila thando lokuba ngamaZimbabweans
iStudio 7 kayenelisanga ukuzwa imbono yamphathi ntambo ezemthetho omnumzana ziyambi ziyambi kodwa ayikhuluma ngemva kokupasiswa kwalomthetho edayile Senate wathi lomthetho uqakathekile kwezomvikela welizwe esithi kawuqophanga muntu ikakhulu labo abayabe bezivakatshile phandle kwelizwe ukuyabona izihloko labangane kodwa uqondisa kulabo abaya kwamanye amazwe ngenjongo yokuyacela ukuthi ilizwe lijeziswe kwezomnotho kumbe lithwaliswe nzima ngezinye indlela abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele kwesikhathi eside umthetho lo uza ngesikhathi sekungasesuku zatshwala ukuthi kukhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga ejayele ephalamende nomongameli welizwe ngenyanga ezayo kancwabakazi kungalesi sizathu ingcwethi ezicubunayo ezombusazwe zithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela awamabandla aphikisayo ngimele iStudio 7 ngiseharare ngimlodolozi
amandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola kwamagama umkhuba osobhahlile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalapho abakhankasela usekelo lokuvothelwa kukhetho oluzayo amabandla la akhuthaza ukuqhutshwa kukhetho olukhululekileyo olulokuthula lokamhlaka 23 Ncwabakazi 2023 uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lumkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposta
ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudisayisa amaposta abanye so ngabe kuyindaba zona lezi eziba izeki ezimandi over ma issues and ake umethombe ke report wezinye nga umuntu wankonethola ke le yenzana lebe lishutshumba oba nino defensive because umuntu wethunga even ufaka phezu neposta lomunye like in terms of the electoral act lawo so izeki yabe isikhangela ama issues lawo
unkosikazi Gurai Makumbe isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu
sisi receive ama cases ka 2023 is 438 okwakhathesi and then awe my election related complaints le 61 amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo
obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lumkhuba
kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebenama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula
isikhulumi seCitizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza ucala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaposta amabandla aphikisayo
ukudatshulwa kwamaposta amalunga ezanu PF ikuzama ukuxeka umsindo
ikuzama ukuthi kube lengxabano phakathi komuzi weChabalala, ikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomaswingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebeleni. Thina sikhuthaza abe-TCC, abe-Citizens Coalition for Change, ukuthi bengabanjwa njengenhlanzi, bengabanjwa iwuka yeZANU-PF njengenhlanzi. Thina bethu abantu bapholile, abantu abathanda ukuthula.
Ilunga leZANU-PF ongumqondisi wenhlanganiso ezithi izimele yodwa eForever Associates Zimbabwe IFAS, umnumzana Kudakwashe Musanga, ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye.
Kuthaza abasakhulayo laba ababethengelwa utshwala ngamapolitician besenza into embi kangaka ukuthi hathi bengakwenzi, abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikhankase. Sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye. Sikhuthaze ama-MP awe-opposition lawo awezanu-PF ukuthi hathi asingenzeni into le, asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela muntu okhipha iposta. Kukhanya umkhuhlane okumabandla wonke emabili elibusayo lalelo elibuswayo.
Izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela nokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi lokhu zisanda. Wobulawayo esigabeni sePhelandaba Chabalala, ilunga le-CCC umnumzana Ostalos Ziba, amaposta akhe omkhankaso adatshulwe, amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa. Ilunga le-CCC elidinga ukumela iGutu Central, uMatthew Takaona laye ulodubo olufanayo. Umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emaswingo laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa, abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele. Kumkhankaso yakhe yonke umongameli Emerson Mnangagwa weZANU-PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela. Ekhuluma emngcwabeni kaMuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni, njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerally enkundleni yemkhoba eGweru. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court wahlulele isicelo somkhokheli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio esokuthi avunyelwe ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Lokhu kungemva kokwalelwa kwakhe ukuthi abhalise ukuncintisa ngabekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. Ephanyeka lesi sicelo emthethwandaba, igqweta lakhe umnumzana Alec Mtshadehama uthe akula sizathu esibambekayo esingaba senze ukubana abezek bale ukwamukela ingwalo zikankosikazi Valerio. Umtshadehama uthi unkosikazi Valerio wafaka imali eyayifuneka yonke iyenele ngesikhathi esasibekiwe ngabezek, ngakho-ke babengamelanga umalela ingwalo zakhe zokubhalisa. Uqhubeke ethi ukuphuza kwebhanga ukufikisa imali kwabezek ngesikhathi ayisiwo mlando wawo, kodwa kuliphutha labebhanga hatshi elabo. Igqweta labezek umnumzana Tawanda Kanengoni uthi inyathelo abalithetheyo lisemthethweni njengoba imali kankosikazi Valerio yagcina ingena isikhathi ababesibekile sesedlule. UMahluli Samodeme wedale ele-Electoral Court uthe yena uza kupha isinqumo kulolu daba ngesikhathi esilandelayo, kodwa akabekanga ilanga. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye labanye abamabandla aphikisayo baveza imibono ehlukileyo ngodaba lukankosikazi Valerio. Abanye basekela izek ukuthi waphuza ukuphanyeka ingwalo zakhe zokubhalisa kanye lokubhadalela indleko yalokhu
ukuze ancintise. Kodwa abanye njalo bamsekela ukuthi liphutha elenziwa ngabebhanga ukuphuza ukufikisa imali kwabezeki hatshi elakhe. Abanye abanelise ukubhalisa ukubana bancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli ngababalisa umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF, umnumzana Nelson Chamisa owe Citizens Coalition for Change, Love Mo Maduku owe National Constitutional Assembly, Douglas Monzora owe MDCT, Xavier Kasukuwere owaye kubandla lezanu PF, owabanjwa ngamandla ukuphuma kilo ngokugenqulwa kombuso kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Ukasukuwere ngomunye laye olodaba olusemthethwandaba ephikisa isinqumo sokwaliswa kwakhe ukuncintisa kulolu khetho esethulwe lidale laphezulu ele High Court ngesizathu sokuthi usehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside, ngakho ke akalalungelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa amagqwetha akhe abika ukubana asekweze lolu daba lokuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Kolunye udaba obelusemthethwandaba namhlanje, idale ele-High Court lilahle isicelo sowayengumsekeli womkhokheli webandla ele-MDCT, umnumzana Elias Mutsuri, esokuthi umhlangano owe-Congress owakhetha ukubana leli bandla likhokhelwe ngumnumzana Douglas Monzora wawungekho emthethweni. Sokulesikhathi eside ababili laba lokhe bedonselana uMonzora loMtsuri bephoselana ephilayo kubangwa ubukhokheli be-MDCT. Hele Melika linikeze uncedo lwemali engaba izigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe omhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program, WFP, ezasetshenziswa ukuthenga ukudla lokuncedisa abaswelayo eZimbabwe. Le mali iphiwe abe-WFP ngolwesine olwedluleyo ngabohlangothi lukahulumende. Le mali iphiwe abe-WFP izolo ngabohlangothi lukahulumende oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo olwehlukeneyo olwe-United States Agency for International Development, USAID. Umseke wesikhulumi se-WFP eZimbabwe, umnumzana Tatenda Macheka, utshele iStudio 7 ukubana abantu abaningi abahlala emadolobheni bazasizakala ngoncedo lwe-USAID lolu. Ingcitshi ebona ngendaba zokudla ku-USAID, unkosazana Irina Machoko, uthi uhlelo lolu luzaqhutshwa okomnyaka owodwa bencedisa abaswelayo. Osaphethe isikhundla somholi we-USAID unkosikazi Priscilla Sandville uthi ukhangelele ukubana uncedo lolu lusize abantu abaphila ngesikhathi lesi abaningi bethwele nzima ngendlala elizweni, ngendlala esibhahile elizweni ebangelwe yikungani kuhle kwezulu, abantu bangatholi izivuno esihle. Umholi we-WFP eZimbabwe, unkosikazi Francesca Edelman, uthi uhlelo lolu luzanceda abaningi abadla inqoqo zomlomo emadolobheni. Izisebenzi zikahulumende zalile ukukhuluma le-Studio 7 sithi aziphiwanga imvumo yokukhuluma. Imizamo ye-Studio 7 yokukhulumisana lomphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kazulu umnumzana Paul Mavima ibe liphutha njengoba ubengadobi ucingo lwakhe. Eminyakeni emihlanu edluleyo, i-USAID yenelise ukuncedisa eleZimbabwe ngosizo lokudla olubiza izigidi ezingamashumi afika phose amabili aweMelika. Olubiza izigidi ezingamakhulu aphose afike amabili aweMelika, US $164 million. Uthi ke kusukisela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse, i-USAID isiphe uncedo olubiza amadola emelika aphezulu kwamabhiliyoni amathathu US$3.2 billion. Lokhu kwenza elemelika libe ngelikhokhelayo phezu kwamanye amazwe wonke womhlaba athi anceda uZulu kwezempilakahle, ezenhlalakahle, ukudla lamanzi ahlanzekileyo elizweni. Amalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa ukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo Tim Scott asebenelisile ukuthola imali ebavumela ukubana bephathekele abanye babo abalishumi lambili kungxoxo mpikiswano ye debate mhlaka 23 ngenyanga ezayo kancabakazi. Kodwa omunye wabo wayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi akasoze aphatheke kule i debate ngoba uphenyo luveza ukubana inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa incwethi ezichubungula izombusazwe zithi umkhankaso kaTrump awusoze ube lula ngenxa yamacala awetheswayo. Umthethandaba weMelika usanda kunquma ukubana uTrump ulomlandu kucala aletheswayo ngowesifazane othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika.
Amacala alawo manengi kakhulu, manengi. Amanye ayengamacala ayengathi kawabonakali. Kodwa ke kulamacala, icala lona leli elokugcina izingwalo, incwadi lezi ezimfihlakalo, i-documents lezi, ambona ukuthi laphana kuzamsiza kuhle. Ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezana kazibuyiselwe ngale amaphepha lana, wawabuyisela ngabe kakulacala. Kodwa wala lawo ale lawo angathi awafihla ngathi kutheni, ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko. Okwesibili khona lokhuyana ukuthi athe ngupresidenti ahlale abukele i-TV abantu bediliza i-White House, lokhu kuthiwa yi-insurrection kana. Ngoba yena njengopresidenti kwakufanele ukuthi apha ama-orders okuthi abantu labana bamiswe ukuthi bangazibakwenza khona kuyana babekwenza. Kodwa wabukela wayekela kufana lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala phela inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela laba abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kuziya khona ngale, hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetha.
Sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections, kumbe abebandla lama-Democrats engenelisa ukungena kukhetho. Ulethuba na lokunqoba?
Mina mbona ngathi hayi, uphumelela kwakhe kuza kuba nzima. Ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama-Americans amvotele ukuthi abe ngu-president, ikakhulu ngemva kokuthi ehlulekile ithemu yakhe yesibili, abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile. Ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa iAmerica saziwa njengepolisa ledemocracy emhlabeni. So kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la kuzamehlisa ukuthi angeke athole imajority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngu-president njalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, limuzwe exoxa lapho ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas. Uhlelo Woza Friday liviki silabacula umdumo kamasikandi abakozimnyama ababili abacula bemunye waphiwe losobancane bona basanda kwethula idlalata labo elisha elelesihloko esithi ngilombuzo la. Nangu usobancane ixoxa lontongamile Nkomo we Studio 7.
Ngani no aphiwe namadoda aqhamuka ePlumtree kozinyama uaphiwe ukuthi ungumshana wami mina ngifana umncane osafunda ungiform 3 uyafunda lapha na eVimila Secondary School khona phana kozinyama ngathi nje kuyi 15 kilometers mawusuka ePlumtree
Kulumana soma tete soba sana mila zote kijava saba huti neza bokona pa sima zinama ngamate lomwe kupela masuka soma tete panda mto mbuba sana bepo zama neska isamba nesa mungo tisanga ula la matete mpumba ngasonga ni hopu japa ase masobe ni matete mila kam tisiti matete kura fezi leto mbangala ba hiyo leo njama sape isa maka la pasi zati kungu kwa chwa na champa na chichimuzu isa kichima na alijo kutama chocha awabanya bati muapio kwa changitimina Mucu sawe mfana Kasiye
Nanyo kintini Nanyo kintini Nanyo kintini Nanyo kintini
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ingoma ziyatholakala ku YouTube la ku Facebook nje sikhona la ku ground ePlumtree uyathola kukhona Thegwane Road ku Handsome wakasibanda eBulawayo uyazithola eBulawayo Center ku 147 lapha eBulawayo Center abangathanda ukuxhumana lami emoyeni ngiyatholakala ku WhatsApp inumber zithi 0026378511973 unomfuno athiwe la ungamcheka ku Facebook inumber zakhe zikhona yathi athiwe nosobancane
abalandeli obatshela waphamazwe
bihlale besethembeni belindele okumnandi ngaso sonke isikhathi ngikhuluma nje kumanje ngibhizi lo athiwe sisazokhala isiginqo impela sisazokhala
yengoma kwaphethezela indebe endodeni kungenamoya uthini soba yasinga nawe lele ikhala kwazinyana kaya yasinga nawe lele ikhala kwazinyana kaya yasinga nawe babo ikhala pansela mbe
Ngiyethemba ukholisile umculo wamajaha amabili akuzinyama waphiwe losobancane. Ku-Live Talk lamhlanje lingakhohlwa siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho njalo lokwethula komthetho we-Patriotic Act. Ngawokho-ke isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singeke hlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act owaziwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPrasidi Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara danaka yeZimbabwe.